Kuwanda kurikuita vanhu varikubatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe zvinoratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri panapa wakandimirira kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti huri kutevera vanhu vese avo vari kuuya vaine zvirwere. Ndo zvimwe zvinhu zvatakambotaura muchiri kurangarira tiri pachirongwa chino ichi kuti hurumende inofanira kunge yakasimbisa mabazi anoita zvekutevera nekutesta vanhu. Saka iye zvino chiripo ndechekuti kutestwa kwevanhu ndo kunofanira kunge kuchisimudzirwa uyezve vanhu vanofanira kunge vachidziviswa nekudzidziswa nguva nenguva kuti vasagara vakaungana vari padhuze napadhuze nekuti vanogona kutapurirana chirwere ichi. Chinhu chiri kudiwa muZimbabwe ndechekuti vanhu vange vachitestwa uyezve vanhu vange vachidzidziswa magariro avo. Asi mukuita zvinhu zvese izvi zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vange vaine kudya kwakakwana nekuti hatisi kungovadzivirira kubva muchirwere cheCOVID-19 badzi. Kune vamwe izvozvi tichitaura kudai vane zvirwere zvinoita zvehypertension, mahigh blood pressure, vamwe vane madiabetes, vamwe vanenge vachitora mapiritsi HIV. Vanhu vese ava vanenge vaine machronic conditions vanenge vachifana kunge vaine kudya kwakanaka.
Asika vanyashanu, hurumende yakadzika mutemo kana kuti yakatora matanho ekudzivirira vanhu kuti vasafamba-famba. Hamuoni here zvichizobatsira kudzivirira chirwere ichi kupararira?
Hurumende matanho ayakatora ekudzivirira vanhu kuti vasafamba hapana chayakaita kuti inobatsira avo vanenge vasina zvekudya, avo vasina mari yekutenga zvinhu. Vanhu vangonzi ngavanogara mudzimba. Saka vanhu vanenge vachitora mapiritsi ava tatovaita kuti endai munofa pachinambo chekuti tinge tichiwanikwa tiri hurumende tichibatsira vanhu. Hurumende yakuwanikwa iriyo yakusundira vanhu muchoto.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa dambudziko iri kuti risaramba richienderera mberi tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa munyika huri kukwira?
Hurumende dai yanga ichikwanisa kuti dai yatsvagira vanhu vanotambura vari kumamisha vari mumadhorobha vasina zvekudya kuti inge ichivabatsira nezvinhu izvi, nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana vanenge vachida rubatsiro rwekuti vazokwanisa kunge vachitora medication yavo.